manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tishipete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 26 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondo ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvo muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe nemakumi masere nevanomwe.
Wari kurwadziwa zvakanyanyisa nyaya yaRebel Mamombe zvekuti nezuro chaiye tatonoenda kudare reHigh Court afaila inonzi muchirungu application for review kumbiro charo kunyunyuta kuti izvi zvakaitwa magistrate mapande sandizvoba zvokuendesa Honorable Mamombe kuchikorobe kujeri
Magweta anorwira kodzero dzevanhu oenda kumatare achikumbira kuti muzvare Johana Mamombe vaburitswe mujeri
Hatina murairidzi weboka ramagamide rwadzinya noZimbabwe achazvinga achienda kunodzidzisa hatina zvemurairidzi wemamwe maunions atiri kushanga nawo anosanganisira mana progressive teachers union noZimbabwe ana Zimbabwe teachers union asazoenda kunoshanda
Varairidzi voramba vakatsika madziro pakusadzokera kubasa apo zvikoro zvinovhurwa kunyange hazvo hurumende yazivisa kuti ichavapa mari dzekubatsirikana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe nemakumi masere nevanomwe kana kuti 7,787 zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu makumi matatu nevashanu nezuro wakare. Vanhu gumi nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Uye vanhu gumi nevasere vakabva kuSouth Africa. Uko munhu mumwe chete achinzi akabva kuBotswana. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika vachiri pamazana maviri nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 227. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti raenda kudare repamusoro richikumbira dare iri kuti riongorore mutongo wakapiwa mumiriri weHarare West mudare reNational Assembly muzare Johana Mamombe avo vakakandwa mujeri nemusi wechina. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira Mafunda vanoti mutongo wakapiwa muzare Mamombe hauna kukodzera.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vari kumirira Johana Mamombe mukomane ama kumba Jeremiah Bhamu sisi muzvare Rosemary Hams tinomuda shoko wakamirira Zimbabwe Lawyers for Human Rights vari kurwadziwa zvakanyanyisa nenyaya yaRebel Mamombe zvekuti nezuro chaiye chishanu wakatonoenda kudare reHigh Court wakafaila inonzi muchirungu application for review kana kuti chikumbiro charo kunyunyuta kuti izvi zvakaitwa magistrate mapande sandizvoba zvokuendesa Honorable Mamombe kuchikorobe kujeri kuti vanzi vanotariswe nyaya dzepfungwa. Saka magweta edu haana rufaro haasi kufara nezvakaitwa saka waenda kudare wakafaila application for review pamusoro paizvo wabva wamhanyisa kuda nezuro wacho wakafaila inonzi muzungu aged application kana kuti zvokukumbira kuti dare reHigh Court rinzwe zvikuru panyaya yaHonorable Mamombe nekumhanyisa kana mukurumidza ndo zvaitwa nemagweta ezimbabwe lawyers for human rights vakamirira vana vezimbabwe nekurwadziwa kwavari kuitwa
mati mapuwa here zuva rekuti nyaya iyi ichanzwikwa mudare
hatisati tapiwa zuva takatarisira kuti magweta asi mugovera weekend asi havana weekend havana zororo vari kumhanya kuenda kuhighcourt vachidzoka kumahofisi avo kunocheka kuti zvaapapi yaaloketwa here yapiwa jaji here kana yanzi agent issue here asi tinodavira kuti dare rehighcourt richaiconsider kana ichaitambira kana kuigamuchira seagent issue nokuti vanoda kujoana mamombe havafaniri kunge vari kuchikurubhi hospital zvino zviri kurwadza nyika yezimbabwe nayo yezimbabwe handii ndofunga kuti pamambotsvagawo maona kuti zvinhu zviri kurwadza vakawanda kuti havafaniri kunge vari kwavari ikoko
tichitarisa nyaya yakatarisana namuzvare mamombe imi semagweta ezimbabwe lawyers for human rights ndezvipi chaizvo zvamunyanya kupokana nazvo
tine pamazuva apfuura tine vaitaura vakabuda pamatelevision patv vachiti vanorwadziwa zvikuru nenyaya yekuti kune vanhu vanongotaura kuti human rights every day asi tinotonetsekanawo kuti pano vanga vari kukombolana kuti issue yekuti human rights every day inotaurika every day but izvi zvonai zvanajoana mamombezi onai zvatakudzwa ngadzore kakomana kezi nhasi ako kare mujeri nenyaya yekungoprotesta kuti justice ngaitwe panyaya yekuabdurt kwatawanda muchehiwa imagine so zvinhu zvinonetsa zvikuru kuti joana mamombe akasungirwa akapomerwa mhosva iye ari nekodzero dzakambonyikidzwa dzakakanganiswa vakabatwa zvisiri pamutemo kwete yega zvisiri yechimbiri netemarowa asi wava kunzi ndowakanganisa ndowane mhosva
mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbira emafunda vachitaura vari parunhare vari kumanikaland sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzisi kudzokera kuzvikoro pazvinovhurwa kunyange hazvo hurumende yavimbisa kupa vashandi vayo mari dzekubatsirikana izvi zvinotevera mashoko aburitswa nePublic Service Commission ichiti ichapa vashandi vayo mari yekubatsirikana panguva iyo nhaurirano dzinenge dzichiitwa pakati pehurumende nevashandi vayo tatadza kubata munyori wePublic Service Commission ambassador utaunashe sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo asi tabata mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure kuti tinzwe pamire sangano ravo
hurumende akazive kuti isu hatidi kuwedzerwa mari toda kudzorerwa mari yedu yatakapirwa pataitambira United States dollars 520 vamutevemuve vakamuka vaita humbavha hwekuti mari yedu yadzikira kuita 30 United States dollars hatidi kuti vatiwedzere mari ngavatidzorere mari yedu yataisitambira mabhindauko ese avari kuita ekuda kutibata kumeso haasi kuzobatsira education sector isu sevaraini hatisi kuzodzokera kumabasa kusvika mari yedu yataisitambira yadzorerwa payanga iri tinoona kuti hurumende iri kuda kumabhindauko akasiyana kusanganisira kujamba gwara rekutaurirana renational joint negotiating council yavakanga vazvigadzirira voga vachifunga kuti chimhuka chavanoisa muhapwa kuti chivabatsire kuti vadzvanyirire vashandi
iwo mashoko aburitswa naambasada utaonashe aya ekuti zvo hurumende ichakupai mari yekubatsirikana mati maudzwa here nezvazvo
zvangobuda mumagwaro sezvatiri kungoona mumapepa tichiona zvazara pasocial media hakuna kuremekedzwa kwemushandi nemushandiri wake asi vanomhanya kumapepa nhau nekuzivisa nyika yose urongwa hwavo vasingauzivise isu tinovashandira zvinoratidza kuti zvidza kunosemesa vatichavatirwisa kusvikira vazoziva kuti ukama hwatinawo nawo hausi hweslave namaster ukama hwemushandi nemushandirwi hunofanirwa kuti tiite hwechekochi pakubuda nezvisungu zvekuti toita sei kuti tese tishandirane zvakanaka
kana hurumende ichitora matanho ekukuwedzerai mari kana kukupai mari yekubatsirikana chii chamuri kupokana nacho apa imimi vamasarauri
mari yekubatsirikana imarambwi hongu mari yekubatsirikana yakanaka chaizvo asi chatidi mari yekubatsirikana isi toda masalari kana notoa mari yekubatsirikana vanhu vari pa vanosanganisira vanhu vasingashande, vanosanganisira vanhu vari vulnerable. Isu sevashandi tinotarisira kupiwa muripo webasa redu, ende tine chibvumirano chatakanyorerana pasi nehurumende chemuripo watinokodzera kunge tichiwana. Ndo muripo watiri kuchemera kuti tavadzorera muripo iwoyo wavakatibira muna 2018 kuti wanga uri United States dollars 520 izvo zvitava kutora United States dollars 30 US $30 isingaenderane nechibvumirano zvatakasungirana.
Hamuone here kuti munozoonekwa semuri kuomesa musoro sevarayiridzi kana hurumende ichiti zveruda kukupai mari yekubatsirikana kuitira kunge muchibatsirikana pamunoenda kuzvikoro pazviri kundokuvhurwa?
Hurumende ndo iri kuita hunhu isu hatisi kuoma musoro kuda kunyedzera kunge rida kutibatsira. Sezvatambotaura isu hatidi rubatsiro, isu tinoda kubhadharwa basa ratinoita. Vanhu vari kutooma musoro, ihurumende iri kutadza kuti tiite nhaurirano dzinobatsika, tiite nhaurirano dzinoita kuti tii tifare tinzwisisane.
Zvikoro zvaakuvhurwa hwamasaraure makamira papi sesangano?
Hatina murayiridzi weboka ramogamited rotjar union of Zimbabwe achazenge achienda kunodzidzisa. Hatinazve murayiridzi wemamwe maunions atiri kushanda nawo anosanganisira mana progressive teachers union of Zimbabwe ana Zimbabwe teachers association of Zimbabwe asazoenda kunoshanda. Hatinazve murayiridzi uyo ane njere dzakati kwanei achazoonekwa atenda kubasa panguva yekuti vanhu vehurumende vanopanana maallowance zuva rimwe anodarika salary yako yomwedzi wose. Zvikoro hazvingazovhugwi kusvikira nyaya yemuhoro yedu yagadziriswa.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ Dr. Takawafira Jou vanoti vari kushandiswa zvikuru kuti Apex Council ndiyo yave kunzi Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Unove mubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende, ipo pasina masangano acho kana kuti mafederation akaita mubatanidzwa uyu. Vanotiwo utungamiri hwesangano idzva iri hapana akahusarudza, nokudaro vakazvigadza vega vatungamiri ava. Izvo zvavanoti zvinonyadzisa zvikuru. Ngatinzwei vaJou vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu, zvino zvinokandamadza kuti tinoona kuti sangano reApex Council ndiro rava Zimbabwe Confederation of Public Service Sector Trade Union. Izvi zvino zvinokandamadza. Chokutanga chatinoda kutaura ndechokuti kuti vanhu vaite confederation vanotanga nemafederation. Saka dambudziko guru riripo ndokuti hatizive kuti mafederation avakaita ndeapi, uyezve kuti vakakonsulta vanani kuti vazouya neconfederation yavataurai. Saka zvinhu zvinotikandamadza, zvinhu zvinosuwisa, ende zvinhu zvatanga tisingatarisiri isu seprogressive teachers union of Zimbabwe, nokuti hatisati taona paita federation yekueducation iyo inozoita now subscribe to a confederation. Saka tinoona sokuti vakakurumidza kumedza kusenga kuchada, uyezve zvinhu zvisina punduso, zvinhu zvisina support yemafederation, nokuti mafederation acho haasati avako.
Zvii zvikuru zvamuri kushoropodza imi sesangano rePTUZ?
Chikurukuru chinonyadzisa paconfederation ichi ndechokuti avo vaitungamirira Apex Council vanhu ava vakazvigadza. Saka kana tichiita confederation hapana munhu anozvigadza, munhu anonogadzwa necongress. Zvaifanira kunge zvakabva atinoti mamembers from affiliates ari mafederations, ounza mamembers maaffiliates emafederation kuconfederation kuchiitwa congress, kwosarudza anotungamirira congress yacho. Saka apa kutamba namadhaka pasina mvura. Asi chatinongoona chete ndechokuti zvinenge zvine blessing reministry yepublic service, labor and social welfare, nokuti hapana paizosvika apa pakuregista confederation muchiwande kunge zvanga zvisina support inobva kuministry of public service, labor and social welfare.
Asi Dr. Joe, pane chakaipa here kuti vashandi vese vehurumende vange vari pasi pesangano rimwe chete vachitaura nezwi rimwe chete?
Isu sesangano revarayiridzi reprogressive teachers union tinoona kuti vashandi vehurumende zvakanaka kuti tive neunited front tichitaure nezvi rimwe chete. Asi hationi zvedu dambudziko rine a few leaders vanenge vada kuita umbimbindoka, vanenge vada kuti rume rimwe rinokomba churu, vanenge vada kuti havadi kukanya na vamwe. Tinoziva kuti kukanya urangana matendero akuri avo, but kana kune vamwe vashoma vanoda kukanya voga nokurira vega, isi tinongoenda kuvashandi vehurumende, nokuti simba revashandi harisi maleaders, riri muvashandi vayaura nenzara.
Awo vanga vari mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Zhou vachitaura vari parunhare vari kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Vagari vemudunhu remutasa Central vari kunyunyuta zvikuru nekunonoka kuvhurwa kwechivakwa chinochengeterwa vanhu vafa, kunyange hazvo mochari iyi yakapedza kuvakwa makore matatu apfuura. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipanya inotevera.
Vagari ava vanoti nguva zhinji vanoenda kure kunochengeterwa mitumbi yamadzavo, izvo vanoti zvinovadhurira sezvo vasina mari dzekufambisa kuenda kunzvimbo idzi. Mochari iyi iri pachipatara chetsonzo uye yakavakwa nemari yakabva kuConstituent Development Fund neimwe yakabva kuhomwe yebazi rinopa rubatsiro pasi rose kuBritain reUK Aid. Imba iyi inokwanisa kutakura mitumbi mitatu panguva imwe chete. Mumwe mugari wemunharaunda iyi, amai Seka Chifamba, vanoti vanorwadzikana kwazvo nekusashanda kwenzvimbo iyi sezvo zvichipa kuti vatsvage michovha yekuenda kure kunenge kuine mochari inoshanda kana vachinge vafirwa.
Ndinokwanisa kuzoti takurirawo murwi wacho kana chitunha chacho kuendesa ku town kune mochari inenge iri kushanda. Zvinotikanganisa isusu vagari kuti munhu ashaikira panapa pasina chinozokasika kuitwa manje. Zvinotikanganisa zvakanyanya muchitunha chashaika.
Mumwe wekwadadi kuvatsomba vaEric Chigayo vanoti musha uyu wakavakirwa kubatsira vanhu vanenge vafirwa munzvimbo ino, nokudaro unofanirwa kushandiswa kuitira kuti vagari vanenge vafa vochengeterwa mumochari iyi vachimirira kunovigwa.
Ndo mochari iri within walking distance, ndofunga zvinobatsirwa vanhu vari especially vari crippled by finance, ngekuti ukazhinji zhinji mukazvitarisira kumareserve kuno vanhu vanosurvive through wana kuti vatumari newana zvokuti vaende kuchipatara vazvibatsire. Saka kana mufambo wakura warebao iwo wana wacho nekumira kwakaita zvinhuko zvinezvi hazvina kuvarerukirwa. Saka tikaita mamocharizi ari padhuze ufangishe nawo tikaita problem tosvikawo tobetserekana.
Vafirwa munharaunda iyi vanoendeserwa mitumbi yamadzavo kuzvipatara zviri kunyanga, Bonda neMutare. Mumiriri wemutasa Central mudare renational assembly vaTrevor Sarwaka vanotiwo vanhu vakawanda vanosangana nedambudziko rekunotora mitumbi inenge yaendeswa kure nekwanogara, asi munharaunda mavo miine mochari isiri kushandiswa.
They are forced to hire a vehicle to go either to Mutare or to Mutare or to Aona. Kana kutokurumidza kuiga munhu wacho dzimwe hamata dzasvika, because apa vachitopfuura pane river board munhu akafa panapa, because this is the major referral center for the local area. Munhu akatofira apa, they will take the board to another hospital nemochari, but panapa mochari iripo.
Vinhaina kukwanisa kutaura nemukuru wezveutano mudunhu reManicaland Dr. Simon Nyadundu sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudavirwa. Asi munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti vachataura nevakuru vekubazi iri kuitira kuti nyaya iyi igadziriswe vagari vemunharaunda iyi vobatsirikana.
Tiri kuitika ikoko totaura nebazi rehurumende rinoenderana nerinoshanda nenyaya idzodzo, but mukatipa madetails acho tichagadzirisa. Tinoita kuti mashoko acho aende kure, vanofanira kuzvigadzirisa, asi hazvifani kudaro.
Kudzamara hurumende yabvumidza kushandiswa kwemochari iyi, vagari venharaunda iyi vacharamba vachifamba nzendo refu kuenda kuBonda, Nyanga neMutare kunotora hama dzavo dzinenge dzashaya asi dzakachengeterwa mamochari ari kure navo. Ndakamirira Studio 7 kuwatsomba, ndini Lloyd Amoyo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. chirongwa ichi munoshipakurirwa neni Marvelous Mutanganya huye ndiri muWashington nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kubatana nawo panguva ino yeCOVID-19 uye panguva ino ivo vakasarudzwa semutungamiri wesangano iri.
Zitarangonzekwa Evanice Munando eorganization yandinotungamirira inonzi Women's Coalition of Zimbabwe, isangano remadzimai yemuno muZimbabwe, mubatanidzo wemaorganization anoshanda pamwe chinakuti vachishandira kusimudzira kodzero dzevana vasikana nemadzimai.
Mungatitsanangurirewo kuti sangano renyu rinoita mabasa api?
Sangano redu iri rinoita mabasa akati siyane siyane sezvandatsanangura paya kuti mubasa wesangano emadzimai anoshanda nezvekodzero dzevana vasikana. Chatinoya kuongorora ndechekuti tinoti isisi tingatiwane mukana yakaenzana pakati pevarume nemadzimai zvakafanira kuti zviringe nemazviwanikwa zvenyika ino tinoda kuti madzimai anga aine zvikwanisirowo zvekuwana mukana iyo. Saka ndorine basa ratinoita uyezve nyaya yatinonyanya kutarisa nezvayo ndezvekuti kushungurudzwa kwemadzimai nenzira dzakasiyana siyana tinovabatsira semadzimai aya kuti vakwanise kuziva kuti ikodzero yavo yekutaura maringe nezvenyaya iyi uyezve kuvabatsira kuti nyaya dzavo dzingagadziriswa sei uyezve tichivabatsira kuti ivo mukati mekukuvara kana kukuvadzika kwavanenge vaita mushure mekunge vashungurudzwa vangapora sei uyezve vagokwanisa kuendera kumberi. Zvimwe zvezvatinotarisa nezvazvo ndezvekuti kubatsirana pamwe zvemadzimai madzimai angashandiseiko kuti nyika yezimbabwe isimuke. Ivowo vangatorawo chikamu chipi mune zveupfumi uyezve vangatori chikamu chipi mune zvenyika zvematongerwo enyika yatinoti politics kuitira kuti mazwi avo emadzimai anzwike muzviitiko zvese izvi. Uyezve imwe nyaya yacho kunyaya kusimbisa inyaya yekuti anguva dzekuvhota madzimai ngavanicho varipo vachikwanisazve kushandisa kodzero yavo inotaurwa muumbiro yeredu enyika yezimbabwe kuti vanga vachisa mazwi avo ipapo vachitaridza vatungamiriri kubva pandati pachikamu chelocal government kuedze kuenda pachi pane vatungamiriri venyika vaitoizirawo kuitira kuti vatungamiriri vanenge vasarudzwa vangoedze vachikoshesa kodzero dzemadzimai uyezve zvidokwadokwa zvemwoyo yavo semadzimai zvinge zvichinzwika pajekerero.
Munoshanda nemasangano emadzimai akawanda sei munyika?
Isi tine mabatanidzo emadzimai edu unosvika iwo ndingati mazana maviri nechikamu zvichireva kuti 250 organizations dzinenge dziri chikamu cheWomen's Coalition of Zimbabwe. Aya maorganizations anosanganisira maorganization anotungamirira vanasikana uyezve maorganizations ane mune zvekurima maorganizations anoita zvezvicherwa maorganizations anoita zvemubato wemaoko nemamwe maorganizations anoita zvekurudziro yandataura nemabasa emadzimai uyezve kuti madzimai angakwanisirwa sei kuti asimudzirwe pakati pemukana yavo mukati mevarume uyezve nevakomana.
Pane zvimbingamupini zvamuri kusangana nazvo here musangano renyu zvamungada kuti hurumende igadzirise semadzimai?
Zvibingamupini zviri zvakati wandei mavenati nekuti semadzimai munoona kuti tinoti isu tisakawanda munyika yezimbabwe asi uyezve tikazoona zvinoitika kana kuti urongwa hunoitika maringe nekusimudzira nyika yedu madzimai tinowana tichasara mashure. Saizvezvi ndakagara pano nechikaradzika chemadzimai kuti iro mudare guru rekabine madzimai haana kumirirwa imomo ende tichisuwo chedu kuti madzimai anga arimowo kuti panika urongwa hwenyika anga achisangana nazvo uyezve nyaya yekutarisirwa pasi semadzimai muzvirongwa zvine budiriro renyika tikuona sekuti tichiri kusara zvakanaka tisangane neWomen's Coalition tinoda kuti isisu tinge tichikwanisawo kupinda imomo izve ndikatata panguva ino yeCOVID-19 ndinoda kuti mavhera semadzimai tasangana nezvibingamupini zvadzamukombe chaiwo nekuti madzimai aenda pamhene nyaya yezveupfumi nyaya yemabasa emaoko nyaya yekusimudzirwa chaiwo kwemadzimai uye vatanga tichingoti aiwa tinenge tanga tasvika pachikamu chiri nani asi ndinoona zvekuti ikoko budiriro yese iyoyo yadzoserwa kumashure nenyaya yeCOVID-19 nekuda kwekuti vanhu vanga vachikufamba vanhu vanga vachikukwanisa kuita mabasa emubato emaoko tinoreva kuti iri shonga pakati pemadzimai yakagara tiwandei uyezve kana tichiita basa rediri kazhinji tinoti izwi redu harisi kunyanya kunzwika uyezve chaatida kuchema nehurumende yedu yezimbabwe kuti ngaitipee mukana yakaenzana zvinoziva kuti ehe imomo mabanka yakanoti mumapoka ipamusoro soro yakaita madzimai atwandwa akawanda ngavati simudzireu tipindewo muzvikamu izvozvo tikwanise kubatirana pamwe chete nevarume
aiwa tinokutendai kunge manga muri nesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nanganyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa chedu cheupenyu hwedu ndafunga kuti timbotarisa nezvenyaya yakaitika svondo rino yekupondwa kwemwana ane makore manomwe kana kuti 7 years mudunhu remukarakate kwamurewa. Izvo zvakasiya vanhu vakawanda vachikashamadzwa. Mukomana uyu kana kuti mwana uyu anonzi akapondwa nemushandi aishanda pamusha pavo, uyo anonzi nemapurisa akabatsirana nevamwe vachiri kutsvagwa. Zvinonzi musoro wemwana uyu wakatakurwa nemumwe akaenda nawo kwabhora, ndokusiya mushandi akachengeta dzimwe nhengo dzemuviri mushure mekunge avimbiswa mari inoita US$1,500 kana kuti chiuru nemazana mashanu zvemadhora emari yekuAmerica. Kupondwa kwemwana uyu chiitiko chakanangana nenyaya dzemishonga vanhu vachitsvaga kupfuma. Nekudaro tabata munyori anona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Siwanda, kuti tinzwe kuti seZinata vanotsigira here nyaya dzekuti vanhu vaite mari kuburikidza nekudeura ropa remunhu. Sekuru Siwanda, munoti nenyaya yakaitika kwamurehwa iyi yandengendesa dunhu nenyika yemwana akapondwa ane makore manomwe?
Tingati isu sesangano reZinata nechiitiko chakaitika kwamurehwa uku chiitiko chakatotishamisa chatisingafari nacho. Isu nhengo dzedu dzeZinata hatitendere kuti vanhu vave vanorapa vachishandisa nhengo dzemuviri. Tinoona kuti mune vanoshandisa kazhinji tiri kuona nyanga dziri kubva kuna naUganda kuna naMozambique. Vanhu avanotarisa kuti vanotumwa kasi nyanga idzi dzeikoko mune zvenhengo idzidzi dzemiri tinonzwa kuti vanoshandisa pakuti vagadzirise zvekuda kupfuma zvemari. Kasi isu nhengo dzedu dzeZinata hatitenderi kuti nhengo dzedu dzishandise nhengo dzemiri muurapi. Hatina chivanhu chakadaro. Tikatoona nemembe yedu yakaita saiyoyo tine department redu rinotomirira rezvelegal rekuti tinotiita kuti munhu iyeye atotongwa kana iye ari murapi anoshandisa nhengo dzemunhu. Saka sangano redu haritenderi mashandisiro anoitwa muurapi unoshandisa nhengo dzemunhu. Hatizvigashira, hatizvitambire kusangano redu reZinata.
Aiwa, tinotenda zvikuru sekuru Sibanda. Tinoimba kuti vateereri vane zvavawana zvakakosha kubva muhurukuro yedu. Manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Siwanda, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, tosangana mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Magweta anorwira kodzero dzevanhu oenda kumatare achikumbira kuti muzvare Johana Mamombe vaburitswe mujeri. Varayiridzi voramba vakatsika madziro pakusadzokera kubasa apo zvikoro zvinovhurwa, kunyange hazvo hurumende yazivisa kuti ichavapa mari dzekubatsirikana. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 26 kumpandula 2020 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abangamachumi amathathu lanhlanu ababanje umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo kodwa akekho ofileyo.
Oqala imali leyo ukuthi sizayiniwa. I see imali esivele siyikhalela, I see imali eyenze sasakhalala umsebenzi.
Uhulumende uthi usengezelele izisebenzi zakhe iholo kodwa ababalisi bathi lanxa kunjalo lo kabasoze babuyele emsebenzini ngomvulo.
Yasifisa ukubana uhulumende kamnangakwa usebenzisa umthetho ukuhlukuluza inkokheli.
Amagqwetha omeli weHarare West edale lephalamende unkosazana Joanna Mamombe asecele inkantolo yeHigh Court ukuthi imkhulule. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi amathathu lanhlanu ababanje umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo akekho ofileyo. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi kulabalichumi lane njalo abatholakale sebesindile. Inani lasebefunyene belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli selikhwelela yaku 7787 kuthi inani lasebephephile likhwelela yaku 6057. Asebefile bona balokhu bengamakhulu edlula amabili 227. Abalokhu begula bayinkulungwane elamakhulu amahlanu lantathu 1503. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayisigidi phose ezintathu 2.6 million njalo wabulala abafika phose isigidi esisodwa 989,921 ngokutsho kweJohns Hopkins University. Uhulumende uthi usengezelele izisebenzi zakhe zonke iholo ukuze zenelise ukuziphilisa njalo lababalisi labo benelise ukubuyela emsebenzini ngomvulo. Ugatsha lwePublic Service Commission lwethule umbiko namuhla lusithi imali le ngeyokuncedisa nje izisebenzi kusakhulunyiswana ngodaba lweholo. Luthe njalo izisebenzi lezi zizathola imali ngeviki ezayo mhla ka 2 kodwa kalutshongo ukuthi imalini. Umbiko lo uza ngesikhathi ababalisi sebenqume ukuthi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo nxa bengengezelelwanga iholo labo lalinganale $520. Inhlanganiso zababalisi zisole umbiko wePublic Service Commission lo zisithi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ukhuluma ngokuthi wengezelele izisebenzi iholo kodwa engatsho ukuthi ngemalini. Ngokunjalo zithi ababalisi kabayi emsebenzini ngomvulo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Asikayiboni okwesibili asikwazi ukuthi imalini ibinganani ibuya ngayiphi icurrency and siyazibuza ukuthi and vele by negotiate lobani, but the fisus, but when I say they fire imali, they fire imali. So that the local Awusens, Kavan, Witty, a Sons and the Spring of Antabata, the life, the Sazas, the Witty, the Mandis is after Latin as a guy. So Palace warning came, Mapenge to Sutin, Sutti, Ivele in Layin, Imalia Conta.
Ngamazwi acacileyo lithi lina kalibuyeli emsebenzini ngomvulo.
Thina sithi asibuyeli emsebenzini size siyibone leyo imali yakhona ukuthi vele imalini inganani.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana ngowenhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Amazwi yakhe agcizelelwe ngunkosazana Melissa Chingwanangwana owenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Okuqala imali leyo ukuthi sizayinikwa, ayisiyo imali esivele siyikhalela, ayisiyo imali eyenze saze sakhalala umsebenzi. Imali le ukuthi sizayinikwa ayikhulunywanga lokuthi yimalini, kutshengisela ukuthi yindlela yokuthi ababalisi bebuyele emsebenzini sesiphakathi bese sibona siphiwe okuyimadlana nje ukusenelisa ukuthi siphile iviki nje eyodwa. Thina esikukhalelayo ukuthi uhlale phansi kukhulunywa ukuthi hayi sizalinika i-$520 eyiyo esavumelana yona, ekuyiyo esasiyihola ngo-2012, okuyiyo esiyifunayo ukuze siphile lathi njengababalisi, njengabantu abahloniphekayo emphakathini.
Ngokunjalo lima ngokuthi emsebenzini kalibuyele
imali le abasithembisa yona, nxa ingafikanga i-$520 asibuyele emsebenzini. Imali ezasenza sibuyele emsebenzini i-$520. Ezinye lezi ezincane azenelisi ukuthi zisiphilise. So ukuthi singathi sebesijikile amasenti amancane angayenelisi lokuthi sithenge ukudla, lokuthi sithenge impahla zokugqoka, lokuthi sithe siphile lezi lemuli zethu sibhada lelokhu lalokhuya, nxa ingafikanga i-$520 asibuyeli emsebenzini.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngowenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxe njalo lesiphathamandla seZimta umnumzana Sifiso Ndlovu, laye othi uhulumende udlala ngababalisi.
I-Public Service Commission ikhuluma ingathi ngumuntu odlala ufetshafetsha. Nani phela bekulomhlangano ngokuvele kuphelileyo okumele baqume khona ukuthi bayengeza naye iholo kubhati. Leli eselisengezwa ngemsamo liholo elinjani? Ngakho lokhu asikwazi thina ukuthi uqheleni ngephepha lakhe ukuthi uza kungezelela njani, uza kupha abantu malini, kangasichazeli. Singeke sibe yingxenye yokufakaza lokho ade akuloba. Kuyinto yakhe okumele ayiqondise lezisebenzi, kanti ke thina-ke njengenhlanganiso yababalisi kasikwemukeli ukwenza kwakhe lokho, ngoba kusipha umbono otshiyeneyo ngendlela asiphatha ngayo. Ungathi uziphatha engathi uyeyisa inkundla le-MJMC, mhlawumbe yikho nje engathi usibona singasibantu balutho.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yeZimta kasenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isikhweze isicelo emthethwandaba weHigh Court esokuthi umeli weHarare West edale lePhalamende njalo elilunga leMDC Alliance unkosazana Joanna Mamombe akhululwe. UMamombe uvalelwe ngumantshi okwamaviki amabili ejele leshikurubhi ngolwesine ukuze ahlolwe ngodokotela bakahulumende ukuthi ingqondo zakhe ziyasebenza kuhle na andubana icala lakhe lithoniswe. UMamombe labanye bakhe ababili uNesai Marova loCecilia Chimbiri betheswa icala lokuqamba amanga ukuthi bathunjwa. Isigodlo someli weMelika kuleli sona sithi nxa uhulumende ewahlonipha amalungelo oluntu njengokutsho kukamongameli Emmerson Mnangagwa ku-United Nations ngolwesine. Icala eletheswa uMamombe kumele lesulwe njalo akhululwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mlungisi Dube.
Akusidanisa kakhulu ukubana izikliwi lamasela anjengabomfumira labonguwaya lamadodana kamnangakho kuyibo abatshontshela ilizwe leZimbabwe baphandle kube sokusithi laba abasula ukutshontshwa kwempahla kaZulu ama-public resources kube yibo ababothwayo.
Simuzwe khuluma ku-United Nations kuliviki ubaba uMnangagwa esithi uhulumende wakhe uyawahlonipha amalungelo oluntu, amalungelo abesifazana, kanti njalo usewugcilisile umbuso wentando yeningi esingathi yidemokrasi elizweni.
Mnangagwa ngumuntu oyisiwi, ngumuntu ohlukuluza abantu, ngumuntu ololunya, ngumuntu olohulumende ojabulela ukubana abantu beZimbabwe behlala bekhala.
Umnumzana Mlungisi Dube ulwela amalungelo. Amalunga ebandla lezaphu labalwa impi yenkululeko bekuviyo lezipra kanye lemuli yakodabengwa bahlangene namuhla besenza umcimbi wesikhumbuzo sikamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Ubathabile Masuku usipha lolu daba.
Isikhumbuzo sikaDabengwa, yena owayengumkhokheli webandla lezaphu njalo obhubhe enyakenye, uqhutshelwe emzini wakhe eNtabazinduna. Abezaphu bathi kwakumele basebenze ngoncwabakazi kodwa bavinjwa umkhuhlane we-COVID-19. Umfowabo kamuyi umnumzana Sijabuliso Dabengwa uthe baqhube isikhumbuzo lesi unkosikazi Dabengwa engekho ngoba wavalelwa umkhuhlane lo ebhilithi.
Kodwa izihlobo eziningi kakhulu ezeNtabazinduna bakhona babuyile benzotha amazipra akhona abezaphu bakhona.
Umgcini sihlalo webandla lezaphu eMathebeleland South umnumzana Matthew Sibanda uthe bebezolungisisa lapha umuyi alele khona.
Besizimisele ukuthi alubana kugcwele izaphu yonke lapha indizipra yonke ikhona kufanele abana bukhona but ngelanga mhla kuyikuthi umkhuhlane usudedile usuphelile. Lentemba sizaba banenge sizoyenza isikhumbuzo lapha size sibulale lezi nkomo wesikhumbulo iqhawele.
Umnumzana Lwazi Hleza ongumgcini sihlalo ohlangothi lweZipra uthe abenelisanga ukufaka amaluba ngelanga lomngcwabo ngakho uthi umcimbi lo ubaphele lothuba lamhlanje.
Sasize kuqala injongo iyikukhomemoreta sizo sifune ukuthose kuyenza kungumhla ka 10 August ngeHeroes Day. Okay, seshulwa singathi seshulwa yikorona ngoba amapolisi abathi ngenxa yekorona asingezake sizofika.
Usabhuku wesigaba lesi umnumzana Thembani Mpofu ubonge abantu abebebuthene bekhumbula umuyi.
Wasenzela uDabengwa wasifakela inethiwaya lapha yabhoda right wathi ucingo sesazisabika ngamahlahla njengibona amahlahla la ukuthi imbuzi ingangeni phakathi. Hayi khathesi siyabonga nampa babuyile bazesi ncedisa la.
UDabengwa ubhubhele eNairobi kwele Kenya ngoNhlangula nyakenye evela kwele India lapho ayeselatshwa khona. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela
kwenze maphandleni lamhlanje izakhamizi zemaphandleni enyakatho lasezansi yeGwanda seziqalisile ukuzakhela amadamu ngoba zisithi akulalutho olwenziwa nguhulumende ukuqeda udubo lwamanzi ezibhekane lalo. Walpeti ngube uyalandi saa.
Iza kamizi machi ya machete enekwa na North. Zipagatu kukwa kaita mlesi suonke Jonas. Zisuge na pansi. Ukuze zitaito tubulo kusilela kwa manzi kulumango. Omisagazi wa Studio 7. Wete gilele ulinda ugule vigi. Watole iza kamizi bambi ikaza. Kulituli ukalaipi ilifocholo. Omune iza kamizi lezi mze na John Makuto. Utisebezi ilo ukamba ima ngemite Pesea kukamanzi
Utisi zifatele lusebezi Mbonile sakala sa chaisi maru Nakona singa chukye lume Tukumunye mtu kukulumeni Koto nati sisila kwisebenza
Esine njalo isakamuzi Nkosikazi nukula mlilo Utivase ngozine nkulu Lesifuyo za bolonyaga Naizu lule ngapuzo guna Mbamanzi zetula galanzima
Sise ngozine utila ngaizu lule ngapuzo guna kuzonakala ngoba sihambuma ngomude silanda manje
izakamizi machia sezigebe imigelo zagamula lezihlahla zaphinda njalo zaqula lamatshe okwakhambondo omnumzana Azed Phiri ezidinga isakhamuzi uthi konke lokhu bazenzele ngezabo njalo kuveza ukuzinikela kwabo njengesigaba
kathesi i-challenge esesilayo kakhulu indaba sibile isiqukuqela ukuthi khona ukuthi ungalibani uhulumende afake isandla sakhe kusanende lisidingele lamadona
amazwi kaPhiri agcizelelwe ngunkosazana Sibusiso Nhliziyo yena othi bafuna phose inkulungwane ezimbili zesamende ukuze bakho umbuntu
sile zandla ezimfitshane umsebenzi wethu uye phambili ukuthi kuvena singathola isamende lamanzi wokuthi sakhe umbuntu lo bhilidi ongasincedise ekwenzeni idamu lethu ngoba amanzi esiwatholayo emangweni omude angcolile ungasenza sibe le mkhuhlane
umnumzana Thulani Phiri olilunga lekomiti abazali lababalisi esikolo semachia uthi kuyabethusa ukuvulwa kwesikolo ngalesi sikhathi bengilamanzi
lesitshalo uvalo nxa bekhuluma ngokuvula kwezikolo ukuthi isikolo sona vele siza kwenzana asoze sivalwe yini ngemva kwalokhu vele kade sivaliwe ngomkhuhlane lwakhe okhona kathesi ngoba kathesi lo mkhuhlane wecorona and ufuna amanzi kathesi sinamanzi asile kungamemetheki umkhuhlane umemetheki wecorona umemetheki wesihudo ngoba asilamanzi
uzobhuka emachia umnumzana John Spanda ugcizelele wathi njengesigaba basengozini lokubamba igciwane le-coronavirus ngoba izakhamizi minyana lapho zidinga amanzi
udubo lwamanzi esigabeni lukhulu kakhulu ngoba asizuzi manzi umgodi esilawo munye njengoba khathe siphakathi kwenkinga yomkhuhlane lokhona uyathola ukuthi abantu balayinile khonapho ayashota la manzi khonapho
izakhamizi zamafuke kwanda South lazo ziphakathi wokwakha idamu lazo eladilile emnekeni edlulileyo omakhelwane egungwe labo bathi sebebona ungcono ukuthi baqokane bazilungisele idamu labo eselile minyaka ladilizwa lizulu ukwakhiwa kwedamu elikhulu elethula umanyanga entebhe elikhangele ukuqeda udubo lwamanzi kulumango kumilo kwamanje ngenxa yokuswelakala kwemali imizamo yokukhulumisana nabogatsha lwamanzi olwezimbabwe national water authority yehlule kodwa bahlezi besithi bazimisele ukulungisa amadamu adilikayo ngivumele umsakazi we-Studio 7 ngisemachiya ematshetsheni ngu-Albert Ncube
siyabonga Alberta siye kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga
siyanamukela kwezikhathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga lamuhla sixoxa nonkosazana Kwanele Bhangu umsekeli kanobhala webandla le-MDC Alliance wobulawayo sihlaziya esiphathelane lokhetho lwamabhayi elections kanye nesinqumo esokuthi kuncintise owesifazane kukhetho lokudinga ukhansila kaward 8 kulandela ukubhubha kukakhansila Ronnie Mutara owayephethe lesi sikhundla
Thina njengebandla leMDC Alliance elakobulawayo elikhokhelwa nguNelson Chamisa sihlale phansi njenge park sakhulumisana sile sihlangene iwomen imain leyouth sasuka lapho sahlangana njenge executive sabonisana ukuthi njoba uward 8 ubekhokhelwa ngumama so senza sinqumo bani sonke savumelana ukuthi le iward kumele ibuyele kubomama yikho esikukhangeleleyo njalo lokhu sikwenze sikhangele ukuthi asifuni kuphambanisa lapho okungabe kungene khona omama elethu ibandla liyanakekela kakhulu ukulinganiswa kwamathuba sikhangelele umama ikakhulu ngoba siyananzelela ukuthi izikhathi eziningi omama kabaphakanyiswa yikho elethu ibandla liyathanda ukulandela iconstitution njalo elethu ibandla lafonywa yilabor party ilabor party yayivele ikhangele ukuthi kumele kuphakanyiswe omama labo bangene ezikhundleni so sikuthethe ngalesi sinqumo ukuthi njoba ibandla lethu livele labunjwa likhangele ukuthi omama kumele baphakanyiswe sile sinqumo sokuthi sifake umama futhi njalo siyakunakekela kakhulu vele umama asinilahlisi ukuthi siye phansi ngakho ama councillors ethu vele kobulawayo malutshwana angumama bangu 8 kuphela so isinqumo sethu vele siyamukeleke masinya ngendaba zokuthi sikhangele ukuthi umama umele aphakanyiswe
isigaba sakobulawayo sesilungiselela na ukuncindisa kukhetho lwama by elections kulandela ukuxotshwa kwamalunga enu ekhansili lephalamende ngomkhokheli weMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe libona amathuba enu enjani
nxa sesikhangele amathuba okuwina nxa singangena kuby election thina hayi thuba vele asethuki lapha kobulawayo siyakwazi ukuthi uThoko nje uMakhuphe sidlula sicithile phezu kwakhe nxa sibobulawayo thina asethuki sikhangelele ukuthi siyanqoba sibili njalo sikhangele ukuthi vele kuby election nxa kuvuma siyangena kuby election okwakhathesi asilandaba layo uThoko ngoba thina usekelo ibulawayo iyayithanda iMDC Alliance ekhokhelwa nguNelson Chamisa vele ababuyeli emuva noma exotshile nje kwenza izaba nje
liza kwenqabela njani njengesigaba ukuthi kungancintisi abantu ababili abebandla elifanayo njengalokhu yanesabona kusenzakala njalo singabona abanye besuka yini kubandla lenu abaseleyo selimanyene yini
ngingazake ngikhulume kakhulu ngokwedlulayo lokuyana ukuthi kwangena ama double candidate thina sesingenye iprovince engenileyo iprovince entsha iprovince ekwaziyo ukuthi umsebenzi kumele uhambe njani sikhangele sibili ukuthi siza kumela ukuthi kungangena ama double candidate ngoba okokuqala siyahlala labantu phansi sikhulumisane labo yikho esikwenzileyo vele ekuqaliseni njalo sizawakhangela wonke amaphepha awomuntu ozabe mele angene lapho kasoze siphambanise kuningi esizakwenza nje okunye engasoze ngikutsho lapha ukuthi singakwenza njani kodwa siyathembisa ukuthi akula ama double candidate azangena lapha kobulawayo abantu abaningi abakhosileyo besiya kumakhuphe ngabantu akade beveye belama position njengabona ababili abathathu ama MPs labanye nje esingathi kumbe ngeke ngukansila ngoba kasikabi labo ufakazi obugcweleyo kodwa lokho asikho ukuthi abanye bahamba ngokuthanda abanye nje babe sesabela ukuthi njoba kade sebengani batholile ukuthi bangene lapha but inhliziyo zabo siyakwazi balathi abasoze vele baphunyuke kuChamisa ngoba lapho kungenwe khona kuChamisa akuphunyukeki bazama ukuthi abanye kuthiwe bahambile kumagubhe bahambe ngamabizo but inhliziyo zabo siyakwazi ukusebenza lapho ngoba siyakwazi kuningi esikutholayo from those people abangathi bahambile bona bengahamba
leyo bekuyingxoxo noNkosazana Wanele Bhanga umsekeli kanobhala webandla leMDC Alliance kobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami osithandekile
siyabonga sithandekile sizigqibeke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba seluphiwa nguChris Gande
lichona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje sixoxa ngodaba lwezivalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezicina zisiba yizigebengu silomnumzana Difa Wajabi Bango
ukuqa
Khala, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga babukande ukuba ehlelweni lwakho.
Ungasitshela ngodaba lolu esizwa kuthiwa izalane zeZimbabwe eziningi ezivakatshela khona ngale, zihlale khona ngale, zigcina lazo zingena ebugebengeni osobubhahile khona legoli.
Kulusizi kakhulu babukande ngoba into le iyadumaza kakhulu ngenxa yokuthi nxa ungumuntu kufanele ukuthi ubekwazi ukuthi awuzizalanga wena wabe wedwa. Ubekwazi ukuthi ulabafowenu, ulabodadewenu, uloyihlo, ulonyoko, ulobabamkhulu wakho, ulogogo wakho osala edumele kakhulu noma sekuthe kwenzakala into engalunganga ikakhulukazi ethinta impilo.
Kahle kahle kuyini khona okukhanya kubangela ukuthi inzalo yeZimbabwe ifike iphathe impilo kabuchapha kangaka?
Okusuke kubenzima babugande ukuthi isimo somnotho, lesimo somsebenzi, le pressure abasuke besiba layo, mhlambe okunye kuyi pressure evela kwizihlobo, le pressure evela ebanganini, ukuthi nxa ukhangela mhlambe uthole ukuthi umuntu elangena lonke isikolo namhlanje use driver imoto enhle, uthi uyazwa ngale khaya babe buza ukuthi awukati wena wahamba egoli enjani leyo, awudumezi lutho, awenzi lutho. Kufanele ukuthi into leyi babugande kube isifundo ngisho labazali abasekhaya ukuthi bayenelise ukuthi nxa bebona abantwana bengayenelisi supporta kahle ekhaya, bababekezelele, bengabafaki ipressure enkulu kakhulu, ngoba yiko sekugcina sekusenza ukuthi abantwana begcine sebesenza izinto abangafanelanga ukuthi bazenze.
Khona kuyayenzakala ukuthi umuntu asuke ekhaya engumuntu ongela ngqondo yokwenza khona okwagcina ekwenza eSouth Africa. Kuyaba kuhambe njani?
Ilizwe leSouth Africa lilizwe elidinga kakhulu umuntu oyenelisa ukuthi abe nonembeza, njalo umuntu ayenelisa ukuthi azikhuze, ube lokuzikhuza enhliziyweni. Nxa ungelakho ukuzikhuza enhliziyweni babugande, nxa ulelani ilizwe, lilizwe engaphila kilo okweminyaka edlula amathuba amabili, ngihlala khona, ngafunda khona isikolo, ngahlala khona njalo. Baningi abantu engibaziyo abasuka ekhaya bengekho kuleso simo, kodwa ngokuyafika kulelani ilizwe leliyana, ngenxa njalo yokuhlanganyela labangane abangafanelanga, bagcina bekwenza ukuthi ugcine ususenza lokhu okuyabe kuwukuthi ongafanelanga ukuthi ingabe uyazenza. So khonokwana kulomthelela omningi kakhulu, njalo le pressure nje ye-environment ukuthi iningi ngithemba ukuthi liyazi ukuthi abantu abase-South Africa bahlala ngokurenta. Nxa bephila ngokurenta inyanga nxa iphelile, umastanda uyabe efuna imali zakhe zokuthi kubhatalwe irenti, kube njalo kube sekusithi ama-pressures ukuthi kufunakala lokhu nalokhuyana, kusuke-ke kube sekusenza umuntu ukuthi agcine athathe izinqumo ezingalunganga. Ngokukhuluma njalo babugande, ayisiko ukuthi ngiqhuqhuzela ukuthi noma ngithi ngizama ukuthi ngipende ubugebenga ukuthi kube into emhlophe, kodwa-ke lapha ngizama nje ukuthi ukwenzela ukuthi labanye abangakuzwisisiyo ukuthi into le isiqalo sakhona siqala ngaphi, isifusa sakhona siphelele nga. Kodwa-ke mina engingakutsho ukuthi abaningi bakhona abakubona ukuthi bona labo abagcina besenza ubugebenga, iningi labo nxa bengayanga ejele baba nenhlanhla babojwa, abaningi bakhona bagcina belahlekelwa ngumphefumulo.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Amagama engingachiya babugande, ikakhulukazi engingachiyela abantu abadala, abantu abadala bengizama ukuthi bengicela kakhulu ukuthi isicelo engilaswe ukuthi abazame ukuthi abantwana babananzelele kakhulu indlela abaphila ngayo noma indlela abenza ngayo izinto. Ungabona umntana wakho esethenga izinto ebuthumu buthumu, kodwa-ke ungakazi umbone ehamba esiyasebenza, kodwa umbone esethenga izinto eziningi, egqoka impahla ezidurayo, awukuhlalela iphansi ukumbuza ukuthi mntanami lezi mpahla lezi uzithatha nga? Ngoba nxa singakwenzi kungikhwala singakulandeleli ukuthi sike sibone ukuthi abantwana siyabakhuza izinto zisanda kuqalisa, kuza kuqhubekela phambili, ekugcineni uzavuka umlahlekelo lo mntwana, usalela lezo mpahla ezingasoze kusenzeka lutho, kodwa-ke uzabe ungaselayo umntwana ongowakho emhlabeni. Ngigqugquzela kakhulu lokuthi abantu nxa kuwukuthi mhlambe omunye umuntu uye wafika kuwe, mhlambe elesikhalazo thize, mhlambe kulezinto, noma mhlambe athi hayi ndoda bengicela ungicatshise lapho kwensukwane ezimbili, asingamenzi inhlekisa lowo muntu othe wabuya wacela uncedo, ngoba singamenza inhlekisa lwana umuntu lwana nguye osesezagcina ekugcineni ephuma emgwaqweni esesiyabona umuntu othelefoni ambambe inkunzi amthathe lefoni ngoba ezama ukuthi adinge imali yokuthi ayibhadale irenti.
Siyabonga mnumzana. Lo-ke bekungumnumzana Tifa waJaphi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhulitani, ebesixoxelayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kuviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris ngohlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Ukuzipheta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamachumi amathathu lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo njalo akekho ofileyo. Uhulumende uthi usengezelele izisebenzi zakhe iholo kodwa ababalisi bathi lanxa kunjalo kabayi emsebenzini ngomvulo ngoba abakabikwazi ukuthi iholo labo lengezwe ngemalini. Amagqwetha omeliwe Harare West edalele parlamente unkosazana Joanna Mamombe asecele inkantolo ye-High Court ukuthi imkhulule. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Ngontungamili Nkomo.